Mama Neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
Tishitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 10/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Gwaro raparurwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI rinoratidza kuti zvichakaoma kuti mapato anopikisa apinde kumaruwa achitsvaka rutsigiro nekukunda musarudzo nekuda kwekuti bato riri kutonga reZANU PF rakadzika midzi ikoko Musangano weNational Joint Negotiating Forum NJNC waitwa nasi pakati pevamiririri vevashandi nevamiririri vehurumende unonzi hauna kubuda nechisungo sezvo vashandi vachinzi varamba zvakare kutambira zvaiswa patafura nehurumende Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Gwaro raparurwa nhasi nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI rinoratidza kuti zvichakaoma kuti mapato anopikisa apinde kumaruwa achitsvaga rutsigiro nekukunda musarudzo nekuda kwekuti bato riri kutonga reZANU PF rakadzika midzi ikoko asi ZDI inoti mapato aya anogona kukunda kana akashandisa nzira dzemazuva ose nedzechizvino zvino kutsvaga rutsigiro Gojuni Mangunda anoti panyaya inotevera
vachiparwa gwaro iri riri pamusoro pesarudzo rakanzi Electoral Impregnability of the Rural Constituencies in Zimbabwe mukuru weZDI Dr. Pesai Ruhanyavati kumaruwa akupindike nyore nevanopikisa nekuda kwekuti varwiri vehondo yerusununguko vaishandisa zvipo idzi muhondo uye vachiri kuzvishandisa kutsvagira bato reZANU PF rutsigiro kubva kune veruzhinji Dr. Ruhanyavati kunze kwaizvozvo ZANU PF inotengawo mavhoti ikoko ichishandisa nzira dzakasiyana-siyana
Marural constituencies mumwe inobata masabhuku inobata machiefs inopa vanhu zvikafu inoita musindo inoita zvakasiyana-siyana zvinoita kuti kusapindika
asi Dr. Ruhanyavati mapato anopikisa aya anokwanisa kupinda kumaruwa nekukunda kana akashandisawo nzira dzakachenjera dzekusvika nadzo kumaruwa vanoti hazvina uchenjeri kungosimbira pamadande mutande chete akafanana neFacebook, WhatsApp neTwitter ayo asinganyatsoshandiswa nevakawanda kumaruwa
tikuti opozieni kuwanikwa kwaine ndikafanana nemutande guru dande mutande rinofanira kuwanikwa opozieni ndekwazungururu dande mutande hadina kushata asi zvinoitika padande mutande zvinofanira kuzikanwa kwazungururu kana zvinoitika padande mutande pasocial media zvichingova zvepadande mutande zvisingazikani pagutu kuzaka kuchonocho kupinga hazvina zvezvinobetsera dande mutande ngariwanikwe kuzungururu
vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauro webato guru rinopikisa munyika Recipients Coalition for Change vaGift Ostalosi Ziva vati vaona gwaro ZDI uye vati bato ravo ratove kumberi nenyaya iyi uye vava kushandisawo maredhiyo nematerevhizheni pakutsvaga rutsigiro
vosaka muchitiona tinoramba taakudzokera kumaredhiyo manje manje tinenge tichienda kumaredhiyo ZANU FM anatova FM ZANU Studio 7 tidzike netaura nevanhu nenzira dzekare
vasizi vavatiwo mutungamiri webato ravo vanelson chamisa vane utungamiri hwepamusoro chaita kuti bato ravo rikunde. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti rutsigiro rwezanu PF kumaruwa harune nehondo, asi kuti kugona kwemutungamiriri webato iri vaEmerson Munangagwa. Vativo bato ravo rine rutsigiro muvanhu, kwete kumadande mutande semapato anopikisa.
Chinovhota vanhu uye vanhu vanozikanwa kwavanowanikwa nemusangano wezanu PF handizve ivo havana vanhu ndokusaka vachiswera vachitambisa nguva zvavo pamasaisai vachifadza mutengi wedoro vanova varungu vanovatuma kunyonganisa nyika nekuda kuti vabvise hurumende asi vanhu vari kuve muisha vanhu tinoziva kwavanowanikwa ndokunoswera kuine musangano wezanu PF tinovari patwitter ngavagare ipapo isu tiri kuvanhu
vezdi vanotiwo gwaro iri rinogona kushandiswawo chero nani zvake. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano weNational Joint Negotiating Forum, NJNC, waitwa nhasi pakati pevamiririri vevashandi nevamiririri vehurumende, unonza una kubuda nechisungo sezvo vashandi vachinzi varamba zvakare kutambira zvaiswa patafura nehurumende. Vashandi vanonzi vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe madhora ekuAmerica mazana masere nemakumi mana, US$840, pamusoro pekuti hurumende izadzise zvimwe zvezvivimbiso zvayakapa. Hatina kukwanisa kubata vari kumirira hurumende munhaurirano idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi, reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu.
Zviro kwazvo tanga tine musangano nhasi nevanomirira hurumende. Uri musangano wangu wachitevedzera kune wakanga tinawo svondo rapera. Saka patakaita musangano svondo rapera, takawirirana nehurumende kuti vambonotsvakurudza nekuongorora zvichemo zvedu zvatakanga taita patafura kuti vazvione. Saka zvatanga takakumbirawo nekutaura kuti hurumende yanga yagadzirisa ndomhinduro dzatanga takamirira pamusangano wanhasi. Zvakadaro, hurumende yaitawo kuti yatarisa zvimwe zvezvinhu zvatanga takataura kuti zviitwe, yazvibvuma ikange ichati ikazviita. Asi zvakadaro, mumusangano uyu mune zvimwe zvasarazve zvetisina kuwirirana, zvinova zvatazokumbira kuti hurumende ngaidzokere inopagadzirisa ipapo.
Mungatsanangura here kuti zvii zvamawirirana nezvamati hurumende idzokere inogadzirisa?
Pane chisungo chatakaita chinova chetinoti muono mutsva pakubata nhaurirano dzetiri kuita idzi, kuti pari zvino tiri kumboviga zvinhu zvose munhava kusvika patinenge tazowirirana tozochitanga kubudisa hedu kuti icho neicho neicho ndochatakawirirana, ichi neichi tasiya chisina kuwirirano, chichawirirana pamusangano wakati. Saka pari zvino tiri kungoti tine zvatawirirana nehurumende zvatabvumira nazvo, kwoita zvakati oo zvetisina kuwirirana nazvo zvavaenda kunogadzirisa kuti tigosangana musi wechina sesvondo rinouya vanenge vazvigadzirisa tinotarisira kudaro.
Tiri kuona kuti imiwo sevashandi vehurumende mune kusawiriranawo pamari dziri kudiwa. Zvinhu zvamakagarawo here pasi mukataura sevashandi?
Isu kana tichienda kunoita hurukuru, tinoenda tiri dare rezvikopsi, ndiro rinozikanwa pamutemo kuti rinoita hurukuru. Hazvina kuipa kuti vamwe vataure maonero avo, avo vachitaura maonero avo chinenge chingori chimurenga. Asi danho rakatorwa nezvikopsi rinova iro ratakanocheta, richoti position paper yatakacheta kuhurumende ine zvinhu zvatinoda, ndiyo ine mari yetiri kutaura pari zvino yemazana masere nemakumi mana amadhora ekuAmerica.
Avo vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaGibson Mushangu, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti bato ravo richaita sarudzo dzaro dzekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections nemugovera unouya. VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wePolitbureau webato ravo wakaitirwa muHarare uye vakakurudzira kuti sarudzo idzi dzive dzinoitwa zviri pajekerere uye dzakachena. Ngochani dzakawanda munyika dzinoti dziri kutadza kuwana zviri pamutemo, kuwanana zviri pamutemo nepamusana pemitemo pamwe netsika dzemuZimbabwe dzinodzvanyirira kodzero dzevanoita zveungochani. Jeffrey Moyo uyo ari muHarare anoti panyaya inotevera.
Aivhini kuvandikira uyo ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa anogara nemudiwa wake takugomora. Vaviri ava ingochani dzinogara mumusha wembare muguta reHarare. Kuvandikira anoti iye nemudikani wake vanoda kuti varoorane zviri pamutemo asi vari kutadza kuita izvi nepamusana pemitemo inorambidza ngochani kuroorana.
Nemumwe wangu ndakatanga kudanana naye last year but one, ndio patakatanga kudanana, then 1 year trim relationship, then the second year zvichireva kuti 2022 kutanga kwake kuna na January ndio pandakatanga kugara naye kusvika pari zvino. Tiri kugara as my brother because society yatiri kurarama tiri muZimbabwe haizi nyore. Ukazikanwa kunzi munotogarisana makaroorana, upenyu hunoenda panjodzi.
Kuvandikira anoti iye ndiye mudzimai ukuogomora ari murume muupenyu hwavo. Kuvandikira anoti vanorarama upenyu hwakaoma sezvo vemunharaunda yavanogara vachivinga ngochani.
Inini nemwangu hatibude pachena kuti ndo zvatiri. Tinenge takahaida, tinotongorarama semararamiro ari kuita vamwe. LGBTIQ aionekwe sevanhu muZimbabwe.
Kuvandikira naGomora, vamwe vavanhu vakawanda muZimbabwe vari kurarama upenyu hwakadai sezvo mitemo yenyika isingabvumidzi kuroorana kwengochani. Ukuwo chivanhu chisingatambire kuroorana pakati pevanhurume kanawo pakati pevanhukadzi. Munyori mukuru wezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Swanda vanoti ivo kwavari sesangano havatombodyidzani nevese vanoita zvechingochani.
Zvivana havatidyidzani nevanhu ivava vechingochani, tine tsika hazvitopindirani vanhu ivava. Itsvina dzatinoona kuti dzinenge dzinoti dzisina kungonamira. Hatifanira kuti unwe poizini nekunyara kuti ichi chinhu chandiri kumwiswa ichi hachisiri ichoichi. Asi uchaziva kuti uri kunyara kuda kutaurira munhu kuti ayo unhu hausi unhu.
Vasivanda vanoti ungochani hunoitwa nakudivakira naGomora hausi hunhu hwechitema uye vanhu vakadai vanofanira kurapwa.
Hatifanira kuti tiregerere zvinhu zvichiitika munyika takatarisisa izvozvo. Muti moona makunakuna achiitika imusekerera moomberera maoko. Wakambozvione kupi kuti murume anowanikwa nemurume. Saka hatizvitenderi mweya totoona kuti vanenge vachida kutoti vabviswe mweya wachona iwoyo.
Asi nyanzvi mukuongorora nezvemararamiro engochani uye vari mukuru wezvirongwa zvemusangano rengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe vaSamiro Matikure vanoti ungochani hachisi chinhu chitsva muvanhu vatema.
Tinoziva zvedu kuti mugara mumapoka edu akasiyana siyana, mungava mumamisha mungai, zvinhu zvakagara zviriko. Tikaenda kumaarchives edu emuno muZimbabwe kune nyaya dzakanyorwa makare kare nezvaimboitika kunzvimbo dzakasiyana siyana, umisha yakasiyana siyana. Vana vakazhinji vaiwanzoti vakabatwa vari varume vairipiswa, ingave mombe kana kuti vaine mutengo waitemerwa wokuripa kunzi mashatisa musha.
VaMatsikure vanoti ruvengo kuvanhu nekuda kwekusiyana kwavakaita nevamwe pakuumbwa kwavo runofanira kupera sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero dzekuti munhu azvisarudzire zvaanoda uye kuti asashungurudzwe kana achinge achitevedzera kodzero dzake pezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Gatirege kuwa tinosaru za wano. Tishurambu nyikiza. Angawa murefu, angawa mutemo, angawa mutete, angawa weboka ripini mkuzarwa. Kana kuti mchua nuchwedu, chatinoti huzi. Kana kuti munu, akasia na newe, ingawa kumira pachimiro kana maitiro ake chero tichingu bwakidzana zvakanaka yatinoti ubuntu Zimbabwe yedu inobudirira.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mitemo yemunyika haibvumidzi kuroorana kwengochani. Vanoti pakaumbwa bumbiro remitemo yenyika vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakaramba kutambira mutemo unoita kuti ngochani dzitambirwe. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti bumbiro remitemo yenyika harirambidze kuti vanhurume kana vanhukadzi kuti vadanane kunyange hazvo paine mitemo inorambidza vanhu vakadai kuratidzana rudo rwavo pane veruzhinji kana kuita zvepabonde pane veruzhinji. Sangano reGays and Lesbians of Zimbabwe rinoti vanhu munyika vanosvika zvikamu gumi kubva muzana ingochani. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muGermany vati vanhu vangangosvike vanomwe, kusanganisira mwana asati azvarwa, vafa mushure mekupfurwa neputi pane imwe kereke yeJehovah's Witness Kingdom Hall muHamburg neZuro China. Murume wekupfura vanhu uyu anonzi akazviuraya mushure mekunge mapurisa apinda muchivakwa ichi. Vanoferefeta nyaya dzakadai vanonzi vari mushishi kutsvaga chingadai chakakonzeresa chiitiko ichi. Iran neSaudi Arabia dzabvumirana kutanga zvakare kudyidzana uye kuvhura mizinda yenyika mbiri idzi zvichitevera makore ekusawirirana. Nyika mbiri idzi dzaburitsa pamwe chete gwaro riri pamusoro pechibvumirano ichinhasi musi wechishanu pamwe chete neChina, iyo yakatungamirira nhaurirano dzekudyidzana idzi. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vanofunga kuti pane uori uri kuitika pakupiwa kuri kuitwa matarakita ari kukwereteswa nehurumende kubirikidza nemamwe mabhanga, vachiti ari kungopiwa vakuru vakuru vezvematongerwo enyika chete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti sezvagara zvichiitika pose panopiwa zvinhu nehurumende, vakuru vakuru munyaya dzezvematongerwo enyika ndivo vanowana zvinhu zvakawanda. Vamwe varimi vanoti kupiwa kwematirakita ekurimisa kuvanhu vasiri ivo ndizvo zviri kukonzera kuti nyika itadze kuwana chikafu chakaikwanira. Hurumende iri pakati pekupa varimi matirakita anosvika zviuru mazana matatu kubva pamatirakita zviuru zviviri nechidimu zvakabva kunyika yeBelarus kubva gore rapera, sekutaura kwegurukota rezvekurima vaEnchas Masuka.
Chaunza izvino matirakita anokwana 2000 izvino tine 1300 tractors kuAFC neCGZ dzavakatanga kupa vhiki yapera.
Vamasuka vanoti vamwe matirakita anosvika zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 3337 achapiwa varimi gore rino sati rapera. Asalamu varimi vanoti matrakta ari kungopiwa vakuru vemusangano uri kutonga weZANU PF sekutaura kwemumwe murimi wekuchegutu ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti vanezvet changara.
Anofanira kuchagwa mafarmers, genuine and hard working farmers vari pa ground vano agriculture votarisa marecords for the past 5 years. Kuonekwa kuti vanhu vanodhirivha kuGMB kwete kungodhirivhara kwokutenga chibage. Zvino umbo unozivikana naAlex Office achiri corrupt, woona kuti munhu anga achidhirivha chibage uyu zvicho anga achirima here.
Asi mushandi mukuru mubato reZANU PF vachafadzwa mugwadi, vanoti nhengo dzebato ravo dzinotovhetwa kuti dzipihwo zvikwanisiro zvekurimisa nevashandi vebazi rezvekurima sevamwe varimi vose. Patabvunza kuti zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita sematractor zvinogoverwa varimi sei, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vatitipate mabhanga akaita seCBZ neANC ayo akapiwa nehurumende basa rekugovera matractor ekurimisa aya kune vanokodzera. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuCBZ sezvo boka rebhanga iri rinoona nezvekufambiswa kwemashoko ranga risati rapindura mibvunzo yatatumira padande mutande reemail. Asi mumwe mushandi weCBZ muchinoi asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audha Studio 7 kuti bhanga ravo riri kupa matirakita kune varimi vanokodzera. Mushandi uyu ati matirakita aya ari kukoreteswa varimi nemari inoita madhore ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvisere kana kuti 38,000, murimi achitarisirwa kutanga abhadhara imwe mari inosara ichizofanirwa kubhadharwa mukati memakore matatu, achitarisirwa kubhadhara madhore ekuAmerica zviuru gumi kana kuti $10,000 pagore. Murimi anonzi anofanirwa kutanga ongororwa kuti gwaro repamunda paari kurima kana kuti offer letter riri muzita rake here, uye kuti pane humbo hwekuti anowana mari inosvika madhore ekuAmerica zviuru makumi maviri nezvina kana kuti $24,000 pagore here kubva mukutengesa zvirimwa. Pamusere pezvo, murimi uyu haafanirwe kuve nezvimwe zvikwereti kuzvirongwa zvehurumende zvakaita seCommand Agriculture. Asi ongororo yemitengo yematractor kumakambani anotengesa matractor ekurimisa akaita seCase nemaSeyi Ferguson inoratidza kuti tractor iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezviuru gumi nezvishanu kusvika pazviuru makumi maviri. Hurumende yakasainirana nenyika yeBelarus chibvumirano chekuti Zimbabwe iwaniswe matractor, michini yekukohwesa kana kuti combine harvesters pamwe nemichini yekusiritisa zvirimwa, zvese zviri zvemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nezvitanhatu kana kuti US$66 million kubva gore rapera. Hatina kukwanisa kuziva kuti hurumende yakawana tractor imwe chete nemarii, asi ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti tractor imwe chete yakaita seiri kutengeswa nehurumende nemadhora ekuAmerica makumi matatu nemasere, iyo inotengeswa kunyika yeBelarus nemari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$5,000. Varimi vakawanda vemumapurazi madiki kana kuti A1 vanoti havakwanise kupinda muchirongwa chekutenga matractor ichi sezvo achivadhurira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi upokine, woza woza.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Gary Tait Muponda, uyo akapinda mutsoka dzababa vake Willem Tait. Gary ane nziyo dzakawanda dzakaita mukurumbira, uye iko zvino ane damba refu riri kufadza vanhu rinonzi Afinura Aspaka. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Chenje Chenje Ndingango tizo magitare ndakatanga ndiye mudiki. My father discovered that I can sing at the age of 2 years, around 10 years. Nanda kutanga kuto imba imba. Ndisto nyoro masongo zangu.
La bereke laiti kuti muchizvitanga.
Ah, you know, munhu akazvarwa mumhuri mune madoctors. Iyo vatadaita doctor. Ah, ndifunga kuti mumhuri mungaite dambudziko ro anything oro mitauro. Vanobva vatongotanga kuti kubatsira and vachikupa the support yavanokwanisa. So that's the same with me. I just grew up mudara wangu achitoimba. Saka it was very, very easy for me to be a musician.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu itakambonzwa vana Willow Mtaitu kumashure.
Ndinongotenda kuti kubva pandakatanga kutosa Gary Tait pandiburitse mumhanzi ndikandipinda mumastudio ndichiimba. Ndinongoda kungotenda kuti rutsigiro rwakabva kuvanhu vakawanda and handiri kunyimba. Music yangu iri kutambira.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata ndinowanika pa WhatsApp pa namba dzinoti +263 784 946 740. Then pa Facebook panoti Gary Tait. Then pa YouTube tiripo zvekare, it's Gary Tait Entertainment. Then pa Twitter tiripo zvekare, it's Gary Tait Music.
Kunze kwana Willow Mtaitu nemhuri yenyu, vamwe vakakupaiwo shungu munyaya dzemagitare ndevapi?
You know, uri mwana akazvarwa nababa vanoimba. Munhu wese anongotarisa kuti aiwa mwana achadzidziswa nababa wake kusvika zvaita futi zvekare kuti iye aitawo musician. But to my side it's different. So pavanhu vakandipa shungu oro vanhu vakandidzidzisa muupenyu hwangu is Willow Mtaitu and the late Dr. Oliver Mtukudzi. One of all played a big role in my life kuti ndive zvandiri nhasi.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi?
So kanonoda kubuda nako mudariro nhasi kanonza Finwa Spaka. I hope you will enjoy. Muchanakirwa.
Tate guruwe. Ay 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 ay.
Apo mange muchinzwa kambo kanonzi Afinura Aspaka kubva kumuhimbi Gary Tait Muponda pahurukuro yataita naye parunare ari kuHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musa kanganwewo chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzegore rino tichinzwa apo mapato ezano PF neCCC akatozivisa kare nezveurongwa hwavo hwekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kupinda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 13860 kilohertz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzanhasi. Musangano weJoint Negotiating Forum waitwa nhasi hauna kupera nechisungo sezvo vashandi varamba zvakare kutambira zvaiswa patafura nehurumende. Batore Zanu PF rinoti richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira mugore rinouya, mugore rino kana kuti muprimary elections. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.